Bamboo's in D.C.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinofanira kunge tichitevedzera mitemo yakagadzirwa naivo maleaders vedu nevatungamiri vedu vomuAfrica neAfrican Charter yakasainwa na President Zuro Uno uyu, Charter on Democracy, Elections and Governance yavakasaina. Vakatotumisa matsamba uye kuti vari kuzvibvuma ku African Commission. Inotaura iyo chata kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti sarudzo dziitwe zvakanaka, vanhu vese vachiona mukana wakafanira. Maonero angu asati asvika ipapo.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishandise zviri mugwaro reAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance pasarudzo dzegore rinouya.
4x4 yemapurisa yanga iri pa yakazviya nekumberi chimira futi chiburutsa mapurisa vanga vakapakatira futi nezvimabaton stick vese ndobva vabatana vakadaro ndobva vandibata. Havana kutaura chii charge yangu ndeyei. Ndasvika kumapurisa ndakangotorwa mumotikari imo ndobva ndaiswa mune imwe rumu kwakurohwa. Ndakarohwa mukoma Blessing, ndakarohwa musana uyu kurohwa pasi petsoka kusvikira vanhu vaneta.
Mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera kana kuti madzibaba eshanduko vanorondedzera kustudio 7 kurohwa kwavakaitwa nemapurisa.
Ende pazvibhorani zvacho zvakaiswa mufananidzo kana kuti pikicha yemutungamiriri wenyika vanove vamunangagwa. Zvinozvino zvakatotiratidza pachena kuti mvura iyi ichatinetsa mangwana, ichange yakutongwa nevanozviti ndo vanofamba nevamunangagwa. Avo vane pfungwa dzavo dzekufamba nevavanoda kufamba navo vachange vakurambidzwa kuchera mvura. Ende ichokwadi ndo zvakuitika izvozvo mushure mebyelection.
Bato reZANU-PF rinopomerwa mhosva yekurambidza vanhu vasina makadhi ebato iri kutora mvura pazvibhorani muchitungwiza mushure mekukundwa musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakazvimirira rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti musarudzo dzichaitwa gore rinouya, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kushandisa gwaro rezvesarudzo rakabvumiranwa nenyika dzeAfrican Union kana kuti African Union Charter on Democracy and Governments mukuitwa kwesarudzo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudzavo Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa vachiti dare reparamende pamwe chete neZEC vanofanirwa kushanda kuti mitemo yesarudzo ipindudzwe. VaMakoni vati hapana chikonzero chekuti Zimbabwe irambe ichiita sarudzo dzinomutauro, zvikuru sei vanhu vose vachiziva zvinokonzera kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro. VaMakoni vakurudzira ZEC kuti ishande nesimba mukuona kuti mitemo yesarudzo yakasimba.
Kutarisawo kuti tofanira kuongorora kuti mutemo wedu electoral law wakasimba zvakanaka here, unotipa unopa mapato ese here mukana wokuti vagadzirire kuti vapinde musarudzo. Maonero angu ini ndokuti tichine dambudziko nemitemo yedu, tine dambudzikowo zvakare netsika dzedu dziri kuita kuti titi pamwe mapati asakwanise kundosambadza masoko avo kana kuti maprograms avo kune mamwe kune maconstituents ese enyika. So ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichigadziriswa izvozvo kuti sarudzo dzedu dzinge dzinofamba zvakanaka. Tinofanira kunge tichitevedzera mitemo yakagadzirwa naiwo maleaders edu nevatungamiri vedu vomuAfrica. African Charter yakasainwa na President Zuro Uno uyu, Charter on Democracy, Elections and Governance yavakasaina, vakatotumisa matsamba oyo kuti vari kuzvibvuma ku African Commission. Inotaura iyo charter kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti sarudzo dziitwe zvakanaka, vanhu vese vachiona mukana wakafanira. Maonero angu asati asvika ipapo. Saka kurudziro yedu ndeyekuti dai Zimbabwe yatarisa mutemo weAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance yotevedzera zviri kubuda mugware iroro. Takadaro chete sarudzo dzedu dzatinenge tichiita munguva inotevera dzinenge dzasarudzo dzokuti vana veZimbabwe vanofara nazvo. Pari zvino hongu pano vanofara nemaitikiro ari kuita zvino, asi panewo ruzhinji rwevanhu zvisiri kufara nemabatirwo kana kuti maitirwo ari kuitwa sarudzo munyika yedu.
Vambakoni, makatarisa zvakaitika pasarudzo dzemusi wemugovera, munoti kuparamende yeZimbabwe pamusoro pezvose zvakaitika nezvisina kuitika?
Tochitarisawo mafambisiro esarudzo. Tinotarisirawo zvakare kuti ZEC kana kuti parliamendi yedu yeZimbabwe kunyanya ichagadzivandurudza mutemo weElectoral Act kuitira kuti vanotenga mavotes vange vanopanishwa zvakaomarara, kuti vasarambe vachiita saizvozvo. Vanokonzera mhirizhonga vapanishwe zvakaomarara kuti vasakonzere mhirizhonga mutsarudzo dzichabuda muna 2023. Saka tinotarisira kuti pave nemutemo mutsva kana kuti Electoral Act itsva inotarisa matambudziko ese atiri kutarisana nawo, kuitira kuti sarudzo dzedu mugore rinouya umo nekufamba kwenguva kumberi uku dzinge dzakajeka. Tinotarisirawo zvakare kuti zeki yongororawo zvakare nyaya yedzinhepfenyuro, kuti mapolitical parties akawanda awane mukana wakafanira wokushambadza zvirongwa zvavo, kwete kuti bato riri kutonga ndiro chete rinoti kana achiita rali zvinenge zviri live paredhiyo dzese, zvinenge zviri live patelevhizheni, asi kana mapato achiitawo misangano yavo kana marali yavo, hapana kana umwe chete anobva mamedia houses ehurumende anouya kunokavha misangano iyoyo.
Tinoona kuti pane zvizhinji zvamunokurudzira kuti zviitwe. Mati matanga kugadzirira zvesarudzo yegore rinouya here, vamakoni?
Isu sezesne takatotanga kare kugadzirira kuti tifambise basa zvakanaka patinenge tichiobserva maelections muna 2023. Takatotanga kutodzidzisa maobservers edu, vamwe vakatoita basa nezuro vashoma, asi tinozivawo zvakare kuti vazhinji vavo vatiri kutraina tichazova deploya mudzimbo dzakasiyana-siyana gore rinouya. Saka basa tatotanga kare rokugadzirira sarudzo idzodzi, uyezve tikuramba chingoshanda neparliamendi yeZimbabwe nokukurudzirawo ZEC nehurumende kuti ivandudze Electoral Act kuitira kuti sarudzo dzegore rinouya dzinge dzakanaka.
Avo vange vari sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakaisa ruoko rwayo pagwaro rekuita sarudzo dzakachena iri pamwe chete neresadak, vachiti ZEC inobvumirana neZesni.
Tinozivisa mure Zimbabwe kuti aiwa zvoishuwa nyika yeZimbabwe yakaratifaya the African Charter on Democracy and the Commission. Tinotarisa kudaro over and above takada tine masaidiki principles and guidelines on elections and also some guidelines that come from the African Union and also exchange programs that we do. Zimbabwe zvakare imemba IEC inoona nenyadzi sarudzo zvinhu zvatinoti tisimbe tichita basa iroro.
Vamangwana, pane nyaya zvakare ine chekuita nekuwana mikana kwemamwe mapato kuti atsvake rutsigiro munhepfenyuro nemumapepanhau ehurumende.
Kana zvamataura izvo kuonesa nyaya dzemedia ishoko rakakosha. Ndofunga mukaona paelection pana paisi commission takaisa statement tikanyora zvataiongorora kuti aiwa imimi muno broadcaster wedzerai kanguva mupe vanhu. Ivo vakabudisa schedule, isu schedule tikaributisa weta tasa kuti mapato anokukwidza anga achatinyorerawo secommission kuti aiwa isu hatisi kufara nokuda kwokuti tanyima nguva kana tadii, asi kuti ndikuzivisei mureziipapo hatina kuwana chichemo isu secommission. Tisu takatonyorera kuti aiwa imi ZBC gadzirisai apapa, imiwo vemanewspaper katina katigadzisa munzvimbo dzakasiyana siyana tikavanyorera kuti zvionekwe. Hezvo kara china ku 2023 zvinhu zviri important zveshuwawo tine vanhu vanototumirira munzvimbo nyaya dzemitemo yesarudzi kuti kana zviripo zvoda zvigadzirwe isu takasubmito zvatinoona. Chimwe chacho chatakaona ndeche regulation and registration of political parties, takatochimira kuti awadai zvaibvira mutibetsere nokuti dzimwe dzenguva kusarespectwa kunoita commission inyaya dzekuti vanhu vanenge achiti hamuna mazino, asi mutemo wawo uri pezvozvo unotibetsera. Ndikati muchidimbi ndizvozvo.
Avo vange vari mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti kunyange haro rakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera, mirizhonga yakapa kuti mumwe mutsigiri wavo vambo neninxuve vapondwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kukwekwe uye kurambidzwa kuita misangano kwebato iri nekurohwa kwenhengo dzebato iri dziri mumaoko emapurisa zvinoreva kuti pave kuda United Nations chaiyo kuti ive mutongi gava pasarudzo dzemuna 2023. Mumwe akarohwa ari mumaoko emapurisa ndiva Godfrey Karembera, vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko, avo vakarohwa vari mumaoko emapurisa mushure mekusungwa muHarare. VaKarembera vanoti vane umpoho hwekuti pavakasungwa havana kumbobvira vaita zvavari kupomerwa nemapurisa. Vatauriri vemapurisa vati havangatauri nezvenyaya iyi sezvo yave mumatare vaKarembera vachipomerwa mhosva yekutuka mapurisa. Blessing Zulu West Yosefen abata madzibaba veshanduko kuti tinzwe zvizhinji.
Okay, ndoda kutenda mukoma Blessing nekundibvunza mubvunzo inongondirwadzisa nekundishungurudza pakurarama kwangu. So nyaya yakaitika pekuti anga ndaitozvifambira zvangu ndine munin'ina wangu anonzi Magorimbo, mutriple C wandinofambawo naye mumusangano. So ndaburuka mumotikari make, ndifunga takange ndatoonwa mumotikari mangandiri. So mbane motikari yeblack yainditeverera kumashure. Time yakaburukawo Magorimbo ini ndichidzika kuti nditenge zvimapushi zveyelo zvandaida kupfekisa gemenzi rangu bhosi taida kuenda taigadzirira kuenda kuHarare. Ndopaka akaburuka vakomana mumotikari yeblack yanga isina number plate.
Ko mapurisa akazoya nekupi?
4x4 yemapurisa yanga iri pa yakazoya nekumberi chimira futi chiburutsa mapurisa vanga vakapakatira futi nezvimabaton stick vese ndobva vabatana vakadaro ndobva vandibata. Havana kutaura chii charge yangu ndeyi. Ndasvika kumapurisa ndakangotorwa mumotikari imomo ndobva ndaiswa mune imwe room kwakurohwa. Ndakarohwa mukoma Blessing, ndakarohwa musana uyu kurohwa pasi petsoka kusvikira vanhu vaneta so chakatozondiponesa mukuru wachona akauya achivamisa kuti vandirove akati imi chiregerai kurova munhu uyu, nyaya iyi yakutenderera pasocial media so chimukwidzai kumusoro kuchaji ofisi manomubvurisira dhoketi. Ndakashamisika ende ipapo handaikwanisa kufamba, ndakafamba mumapaseji mumazvimastepi zvenichikwira kuenda kuchaji ofisi ndichidonha mukoma Blessing. Ndakashungurudzwa vaida kutondiuraya vanhu vati chandikaongorora ndechekuti inini ndakatozozviongorora kuti ipolitics dzandiri kuroverwa
nechikonzero chei.
Because wacho anonzi Manyeruke, ofisa Manyeruke aitoti tikakurova haufi wakachipfeka futi chigemenzi ichochi, chigemenzi ichochi haufi wakachipfeka futi. So ndakabva ndatoziva kuti hoyo zvine zvematongerwo enyika zvandaa kuroverwa izvi.
Patakambotaura ka na vanyati mutauriri wemapurisa muchangosungwa vakati imwe mhosva yamaida kupomerwa asi isina kuzoenda kudare ndeyekuti maida kuputsa chiumbwa chambuya nehanda.
Zvokuti inini ndaida kudhirimura mudhuri wambuya nehanda ka. Pane makamera pae, inini handina kana mbosvika yako, ende handina chivindi chakadaro chekuti inini ndidhirimure chimudhuri ichocho, ndifambe kubva kuguruve inini kuya kune dhirimura mudhuri iwoyo. Wakatotambisa mari yenyika. Mamillions mangana akaenda inyika paipai. Ini ndoita chivindi ichocho manje. Chokuti ndidhirimure ndidambure mutsipa wambuya nehanda. Mupenyuyo chimudhuri ichochi dai vari vapenyu nana. Ndaitomboti pamwe ndirikurwadziwa navo. Zvino chiumbwa zvacho andipenge inini mukoma blessing pfungwa dzangu dzi handitodhunyi kana makatobvunza madokta kana kuchipatira kwanga ndichitorapwa izvozvi pfungwa dzangu dzitori right so handite zvinhu zvakadhakwa kudaro handiite zvinhu zvakapusa kudaro vanhu vashaya zvokunyaya yokundipira nyaya ndikatozoenda naye kukoti haisiriyo yekuti ndaida kupunza chimudhuri yakataurwa naaponya ati mukuru wemapurisa mutauri wemapurisa inhau yokuti handi ndakatuka mapurisa mapurisa acho futi handi akuatuka.
Munawo here humbo hwacho madzibaba wekuti hamuna kutuka mapurisa?
Zvese zvaiitika ini ndine humbo mavhidhiyo pandikasungwa nemafotos ese pandikasungwa munhu wandaifamba naye zvese anazvo because akanga akatomira paside peshop ndichishungurudzwa zvese anazvo ivo ngavaburitse humbo hwavo kuti ndakavatuka mavhidhiyo mazuva ano manhu hakuna sina foni ngavaburitse humbo hwavo kuti ndakavatuka. Inini wangu ndinawo kuti handinawo ndikataura naye ndo vakatondirova vakanditakura vakanondirova ndasvika kupolisi kwacho kune vave mukati mome vaitorwadziwo nazvo vakatoburitsa mafotos iwayo varwadziwa nokushungurudza kwandaitwa nemamwe mapurisa zvakabuda sei kurwa kwandaitwa kupolisi musana usowatiginuka makumbo angu ese azvimba zvakabudira kupolisi ikoko futi saka zvinorwadza mukoma.
Izvi hazvikudzoserei kumashure here?
Inini handifenda kadzokera kumashure izvozvi so ndatogadzirisa mamwe maviri magemenzi ekuchinja ekurayira mweya wezano handisi kumira nyangwe vashungurudze zvinengei handifenda kadzokera kumashure handifenda kadzokera kumashure.
Mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozivikanwa neri kuti madzibaba eshanduko vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vagari veguta rechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti CheTrust rinoti raudza makweta aro eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aende kumatare edzimoswa pamusoro pekurambidzwa kwevagari venzvimbo iyi kutora mvura pazvibhorani zvakacherwa panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera. Mutungamiri weCheTrust Muzvare Alice Kufeya vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF yakaisa zvibhorani izvi ichitsvaga rutsigiro asi mushure mekukundwa musarudzo vave kuda makadhi eZANU-PF kubva kuvagari vanoda kutora mvura pazvibhorani izvi.
Ichokwadi vagari veSt Mary's kana kutongoti chitungwiza yose vari kushungurudzwa nekuti vari kunzi vakavhotera bato rinopikisa rinovere CCC.
Vari kushungurudzwa sei uye nani? Chii chiri kuitika?
Iko zvino vakunyimwa mvura muzvibhorani zvakacherwa mushure mekunge zuva remabyelection rataurwa zvinova zvinhu zvaiitwa mumusha kuti vebato rinotonga vawane mavhotsi ende mushure meelection vaona kuti mavhotsi vakashaya kana kuti zvavaitarisira kutora zvigaro vakazvishaya iko zvino vagari vakushungurudzwa.
Imi seChitungwiza Residence Trust pane zvamuri kuita here pamusoro penyaya iyi? Kune kwamati masvitsa nyaya iyi here?
Iboka reCheTrust tabata magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe chete nevamwe vashungurudzwa tiri kutora matanho yezvese zviri kuitika izvi. Isu sebato reCheTrust takambotaura nezvazvo tichitaura kuti bato riri kutonga iri rakutunzira zvibhorani muchitungwiza kunge zvinonzi tave kumusha kunze kwekuti vaite kana kuti varonge zvekuvakwa kwemuda dhemu asi vakunza muzvibhorani zvekukambenisa zvinova zvinhu zvinoshungurudza zvikuru nekuti hatizive kwatiri kuenda takudzoserwa kwomadzitateguru ende kunze kwekuti tiwane mvura mumatepi yakachena inonwika iko zvino tichiri kungo chererwa zviborani muguta rechitungwiza ndo zvinhu zviri kuti shungurudza ende pazviborani zvacho zvakaiswa mufananidzo kana kuti pikicha yemutungamiriri wenyika vanoveva munangagwa zvinova zvinhu zvakatotiratidza pachena kuti mvura iyi ichatinetsa mangwana ichange yakutongwa nevanozviti ndo vanofamba navamunangagwa avowo vane pfungwao dzavo dzekufamba nevavanoda kufamba navo vachange vakurambidzwa kuchera mvura ende ichokwadi ndo zvaakuitika izvozvi mushure mebyelection
avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kufeya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 asi mutauriri webato rezanupf vatafadzwa mugwadi vanoti bato rezanupf riri kuferefeta nyaya iyi vachiti izvi handizvo zvinodiwa nezanupf
hatisati taongorora kuti ndezvechokwadi here kana kuti ndezvemanyepo zviri kutaurwa izvi asi kunyange hazvo zviri zvechokwadi kana zvemanyepo hazvitibvise pachokwadi ende chokwadi ndechekuti kune vagari veikoko endiroimba vakateerera nenyika yose vamunangagwa vanoti hakuna nzvimbo hakuna munhu anofanira kusiyiwa munyaya dzebudiriro saka kana panzvimbo pachinge paitwa donzo rebudiriro harina kuitirwa donzo iri rakanangana nesarudzo kwete donzo rinoitwa navamunangagwa rebudiriro panzvimbo rakanangana nokuti vanhu vapunduke zvisinei nemaonero avo kana mafungiro avo munyaya dzezvematongerwo enyika saka hakuna munhu angava wezanupf angava anopikisa angava ani zvake ane mvumo kana kodzero yekurambidza umwe munhu kuti abhenefite kana kuti apunduke nedonzo rebudiriro rinenge raitwa nomutungamiriri wenyika hatitenderi izvo zvose musangano ende ndinovimba mashoko iwayo manyepo hatidi heri kupedzerwa nguva nemanyepo asi kana zviri zvechokwadi vari kuzviita ivavo ngavatsvete pasi imbwa inonge vamunangagwa nehurumende yavo havatenderi izvozvo zvekare musangano ukurudzire hautotenderi izvozvo
avo vange vari mukuru wezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaudza Congress yeAmerica kuti vanoda mari inoita mabhiriyoni mazana masere ane gumi nematatu $813 billion yokushandisa mukudzivirira nyika vachiti muzinda wezvamauto wePentagon uchapiwa mamiriyoni mazana masere ane makumi masere nerimwe imwe yemari iyi ichashandiswa pakugadzira zvombo zvehondo nendege nezvikepe zvehondo zvitsva pamari iyi pachabvawo mari inoita padyo nemabhiriyoni masere emadhora kubatsira kudzivirira nekudzivirirwa kwenyika dzekueurope nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaRodrick Machekano vanoti pamari yakumbirwa navaBiden zhinji yacho ichaenda kune zvehondo nekudzivirirwa kwenyika vachiti asi zviripo zvizhinji zvavanoda kuitiravo vanhu vemuAmerica kubva pamari iyi
zvandakabata pabhajeti yavaBiden I think zvingangoita zvinhu zvitatu oro zvina chokutanga chikuru chandinoona ndechekuti vaBiden vari kuti vanga vachida kuti dai vakwidza mataxes kuvanhu vane mari yakati wandei mamillionaire billionaires tinoona vaBiden vanoda kukwidza mataxes ikoko kuitira kuti vakwanise kugenerate income chimwezve chandaona ndechekuti vaBiden vachizvo vanoda mari yokuendesa kudefense imwe yacho ichiita kuti inobatsira NATO inenge ichibatsirana neUkraine saka vari kuda kuti dai vawedzerwa mari inosvika iyo about 31 billion I think ndo yavarequesta to increase budget yespending zvimwezve zvavari kuda vakuda dzimwe mari dzekuti vaite domestic program yavo vachiti vanoda kuincreasa policing vanoda kuincreasa education public health nehousing saka ndinoona zviri izvo zvinhu zvikuru zvabuda pabhajeti yavaBiden.
Zvinhu zvamataura izvi zvakamira sei nevanhu vemuAmerica? Zvinhu zvavanofarira kuhwa here izvi?
Zvimwe zvacho vangangozvifarira kana zvichiita kuti zvinhu zvivaitire nyore. Chinhu chikuru chiri kunyanya kurumbidzwa pabhajeti yavaBiden ndechekuti izvo ichaita kuti deficit, federal deficit, mari yechikwereti chehurumende itidzikirei. Ndochinhu chandaona chiri kurumbidzwa pabhajeti yavaBiden yavaproposa. Asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti vanhu vari kugunumuna nenyaya yeinflation kuti zvinhu zviri kudhura, saka kuti bhajeti iyi ichabatsira sei patiri panyaya yeinflation handina kunyatsoona kuti zvinobatsirika sei. Izvozvo ndo chinhu chiri kunyanya kunyunyuta vanhu.
Ko ivo chimiro chavo nevanhu vomuAmerica chiri papi? Vanhu vari kuona kuti vari kuita basa zvakanaka here kana kuti pane zvavari kushora?
Tingati ruzhinji ruri kushora basa ravaBiden. Chanyanyoita kuti vave vanoti shorei ndo nyaya yandataura yeinflation, kuti vanhu vari kunzwa kuomerwa neupenyu, saka vari kuti ivo mapolicies avo avaBiden ndiwo aita kuti inflation irume kuda izvi. Saka tingangoti 40% kana kuti pavanhu zana ndio 100 40 makumi mana ndo vanenge vachiti izvo vaBiden vari kuita basa rakanaka. Asi toona kuti ruzhinji kunodarika chaitingati half 55% inenge ichiti vaBiden vari kukoniwa basa, they don't approve. Kwozongoitawo imwe mhomho inenge iri pakati nepakati vashoka ivavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaRodrick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishandise zviri mugwaro reAfrican Charter on Democracy
elections and governance pasarudzo dzegore rinouya. Mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera kana kuti madzibaba eshanduko vanorondedzera kurohwa kwavakaitwa nemapurisa. Bato reZANU-PF rinopomerwa mhosva yekurambidza vanhu vasina makadhi ebato iri kutora mvura pazvibhorani kuchitungwiza mushure mekukundwa musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.